inpatient report haina kumira zvakanaka. Chinhu chekutanga population census result haisati yabuda. Vheki yakashandisa mapreliminary result. Zvinoreva preliminary result zvinoreva kuti ikazochinja pamberi uku matotimbura matunhu kare, matotimbura mawadhi nemaconstituents kudhara. Chichi chaitika. Chepiri, ndechekutizvo mukazvitarisa inini kuti mapolling station awa havana kuaidentify nekuda kwekuti chaira secondary school. Samadziva secondary school, chaze secondary school, ndi secondary school. Vari kuti kupa macoordinates 6092044. Ichembere ipi ingaziwe kwachenda mbuya kana kuti kwabushu manambers avari kutaura. Chimwezve chataenda kucourt ndechekuti tino mukumbiro wemutemo weZimbabwe rinotaura kuti 20% ndoinofanira kunge iri variance pakati pematunhu kana kuti maconstituencies. Asi munoona ine constituency inenge iine 33,000 39,000 ine constituency yemari ine 22,000.
Wamaendesa kumatare ndiani chaizvo?
Wataendesa kutare taendesa zveti kusa president yemafuni Munangagwa vanova ndivo vanogazeta bhiro racho taendesa vaziyambi vanova minista muhurumende.
Asika vamwe vanoti aiwa pada MDC haisi kuda kukwikwidza musarudzo idzi nekudaro ndokusaka pamwe yakwira kumatare.
Hakuna chipsha chakaurwa pamusoro pedu chitati chikisa kana chitati vhunduta. Kandai vakatora takapfugama pamberi pamambo Kristu Jesu vanoti mamuona mutadzi atakudimbura makumbo amambo Jesu. Vakana takamubereka Jesu vachataura iwo kuti izvo ari kukidhinepa Jesu. Vakana takabereka pamapfudzi atiratiremo ari kudhinepa Jesu. Saka hapana chitotaura kutaura. Isu tiri kuitira kodzero dzevana veZimbabwe.